Mavhiki maviri adarika, tatine urongwa hwekuita marali kunzvimbo dzinokwana kuita 63 kumadistricts ekumaruwa muno munyika yedu yeZimbabwe. Pamarali ese atakaziise mapurisa takabvumidza mashanu chete, mamwe ese 58 vakaramba vachipa zvikonzero zvakangosiyana-siyana. But zvizhinji zvezvikonzero zvavaipa ndezvekuti pamoda kuitira gungano renyu pakabhukwa nechekare nevava vehama dzedu dzeZANU-PF. Asi mukufamba kwezuva taizoona kuti hapana vanhu vezanu vaita musangano ipapo, hapana vanhu vezanu vakaungana ipapo.
Saka maizvitambira sei zvivachibaya?
Unongova mucherechedzo wekuti zanu iri kushandisa mapurisa kuti varambe magungano ebato revanhu, ebato reTCCC. Unova mucherechedzo uri pachena wekuti vari kutye vachamisa, vari kutye mukomana, nokuti nyika yose mumadhorobha kumaruwa vari kungoti mukomana ngaapinda hake, nyika inge ichisungunuka, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, nyika inge ichiwana hurumende yevanhu, pova nebudiriro munyika, pova nemufaro.
Saka muchaita sei kana muchiwana mhinduro dzakadai dziri kukutarisai kuti munge muchiungana tichiona kuti sarudzo dzave kutoswedera idzi?
Ndingati inini sebato hatimiri hedu kuramba tichivazivisa tovata urongwa hwedu hwokutsvaka rutsigiro sezvo riri gore remaelection. Chavanotirambidzira ndechokuti chii, gore remaelection panofanira kubvumidzwa kuti mapato ose anga achiita misangano. Hapana kunzi uyu mwana ndokwamainini ndokwamaiguru, tose tiri kutsvaka rutsigiro kuti vanhu vezimbabwe vavhotere zvavanoda vakasungunuka pasina kumbunyikidzwa.
Zviri kukukanganisai zvakadii kutsvaga rutsigiro?
Sebato revanhu hatisi kuzomira kutsvaka rutsigiro. Tino urongwa hwakawanda, nyaya dzemugwazo dzatiri kuita dzatekeshera kwese kumamisha, mumadhorobha, imba neimba. Vaakuziva kuti haiwa mugwazo wakauya kuti tinge tichinogwaza pagore rino pamasarudzo tichinoisa hurumende itsva.
Tinonzwawo kuti mune urongwa hunonzi RIP hwamuri kushandisa mukutsvaga rutsigiro. Mungatitsanangurira pamusoro peurongwa uhu?
Nyaya yeRIP urongwa hune vakomana vedu nevasikana vedu vechidoko vanenge vachikurudzira vezera ravo kuti vaende kundorejesta zvine uwandu, vanenge vachikurudzira vezera ravo kuti vachinge varejesta kuvhota vazoonekwa vachinovhota zvakare zvine uwandu, vagokwanisa zvakare kuchengetedza vhoti yavo. Saka aiwa, zviri kufamba, chirongwa chiri kufamba chatekeshera munyika. Vana vese veZimbabwe avo vari kungopedza zvikoro vachigara kudzimba vasina mabasa, vari kupedzisira vaakumwa mitoriro nekushaya zvokuita. Ndo vatiri kukurudzira kuti aiwa, ramangwana rakajeka, rejestai kuvhota. Kana marejesta kuvhota, ndo zvinoita kuti munyika muve nehurumende itsva. Saka chirongwa cheRIP aiwa chatekeshera nyika yose.